Mukuru wezek mudunhu rematsionaland west vaaustin ndlovu vanoti vashandi vavo vakagadzirira sarudzo kudarika mamwe makore ose vandlovu vanoti vashandi vavo vakaenda munzvimbo dzekuvhotera mazuva maviri apfuura uye nezuro vakaswera vachiona kuti zvinhu zvose zviri kushanda here
Zimbabwe Electoral Commission yagadzirira maelections zvose zvinodiwa kuti election iite zvavepo vanhu vedu vari kuita zvemaelections neelectoral officers vaapa ground vanoswera vachiita marehesals avo they are now ready to go
vandlovu vanoti kukosha kwesarudzo dzanhasi kwakaita kuti vaite zvose zvavanokwanisa kuti sarudzo dzive dzakachena vandlovu vanoti dambudziko rekushayikwa kwedzimotokari dzekufambisa midziyo yekuvhotesa pamwe nemafuta ekufambisa dzimotokari rakagadziriswa
tikatarisa election yatinayo this time round tiri kuona kuti ielection yekuti tinofanira kunge tiri tsara mapreparations yedu ende ndo zvakaita kuti tikwanise kumeka sure kuti zvinhu zvedu zvose zviri in place before mangwana tichitanga basa saka ukata sei zvino vanhu vedu vakaenda on the ground almost 3-4 days before the date of election zvatakaita ndezvekuti patakatenga fuel yedu takatenga fuel yakakwana kuti basa reelections riite zvakanaka tatenga saizvozvo takabva taingenja mafuel suppliers yedu ndokukurukura navo kuti vakwanise kurizeva fuel yatakatenga so that patinoita basa redivi hatina machallenges ekuzoti aidushayikwa ekudini saka takaita maarrangements iwayo
mumwe mugaro wemuchinhoi vatemba kureya avo vaona vashandi vezeki vatove panzvimbo dzekuvhotera vanoti rwendo runo zeki yaratidza kurongeka vakureya vanoti vanhu vamirira kuvhota uye anenge akundwa hapana chaanochema nacho musarudzo dzakare zeki yaitadza kuvhura dzimwe nzvimbo dzekuvhotera nenguva uye pane dzimwe nzvimbo painge pasina zvekuvhotesa zvakakwana ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.